This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 2015 munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.viewishona.com. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rekushoropodza kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vanotengesera mumigwagwa. Rimwe sangano revashandi vehurumende rinoti hurumende inofanirwa kutanga yaburitsa pachena kwaichaisa vanhu vainenge yaburitsa mabasa muurongwa hwayo hwekuda kudimura mari iri kudyiwa nemihure yevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti riri kushora zvikuru kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vanotengesera mumigwagwa nehurumende pamwe nemapurisa ekanzuro yeguta reHarare. Mugwaro rakaburitswa nemusi wechina nesangano iri, Human Rights Watch inoti ruzhinji rwevanhu vari kushungurudzwa madzimai ayo ari kurarama mukati meurombo vanove boka rechikwata chinoita 90 kubva muzana chevanhu vari kurarama pasi pemari inoita $0.25 pazuva. Mumwe mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, vanoti kugadzirisa dambudziko iri chete kuvepo kwenhaurirano pakati pemapoka ose ari kunetsana. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMavhinga pamusoro penyaya iyi.
Tiri kukurudzira hurumende kuti irege kushungurudza vanhu ava, asi kuti iwongo yotarisa kuti zvingagadzirwa sei kuti nhamo ipere munyika, zvakare kuti vapiwe zvitambi zvakafanira zvekuti vatengese, uyezvewo kuti hurumende itaure navo sevanhu, nekuti munoona kuti nyika yeZimbabwe ine nhamo yakanyanya. Vanhu vanodarika 90 kubva muzana zvikamu vari kurarama pasi peunhapwa hwenhamo yakaomarara.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe tichiona kuti hamusiremi matanga kuchema-chema nemabatiro ari kuitwa nyaya idzi?
Chekutanga ndechekuti mapurisa ekanzuro nehurumende ngavarege kungosunga vanhu vachivarova, vachivapisira nhumbi dzavo dzavanotengesa kana kuvabhadharisa miripo. Ngavatange kuti hurumende isati yaenda kure ngaigadzirise kuti ko dambudziko iri ringapedzwa sei. Ngaitaure neutungamiri hwevanhu vanotengesa migwagwa ava. Vane utungamiri hwavo huripo, asi ndihwo utungamiri huri kushurunguzwa huchiiswa mutorongo. Ngazvipere izvozvo nekuti tese tiri vana veZimbabwe. Zvakarewo hurumende ngairege kuda kutsvaga nyaya dzisipo ichipomera kuti zvichida iBritain kana iAmerica iri kutuma vanhu kuti vapinde mumugwagwa. Kwete, inhamo iri kupinza vanhu mumigwagwa. Hakuna rumwe ruoko rwavachaona panyaya iyi.
Asika vaMavhinga, kanzuro iri kuti pane mitemo kana yavanoti mabylaws zvinofanira kutedzwa naivo vanotengesa mumigwagwa zvavari kuchikora.
Hongu mitemo iripo, asi vanhu ngavataurwe navo zvakanaka. Ko handiti varipo here vakuru vakoka kuti vapinde mumugwagwa musabata vanhu avo? Ko munoti vakangomuka here vari mukati meHarare vachitengesa zvinhu zvavo? Pane akatokokwa pane zvematongerwo enyika. Saka ngatiregei kuhwanda nemunhu, ngatigadzise nyaya sezvairi.
Sangano renyu raburitsa gwaro iri rine udzamu hwakadii zvekuti zvimanikidze kanzuro yeHarare pamwe nehurumende kutora matanho amuri kutaura?
chachiri kutaura isu sesangano re Human Rights Watch hazvisi zvitsva kungonongedza zviripo kare kuti onai vatungamiri bumbire renyika rinoti musambunyikidze kodzero
avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg South Africa neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanirwa kutanga yaburitsa pachena kwaichaisa vanhu vainenge yaburitsa mabasa muurongwa hwayo hwekuda kudimura mari iri kudyiwa nemihoro yevashandi vayo. Vachipindura mashoko egurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa ekuti dare remakurukota rakawirirana kudimura mari dziri kuenda kumihoro kubva pazvikamu makumi masere nezvitatu kudzika kuenda pazvikamu makumi mana kubva muzana, mukuru wesangano iri vaSifiso Ndlovu vanoti kana hurumende ichida kutevera kurudziro iyi inofanirwa kutangira kubva kumusoro.
Zvinoreva izvozvo chaizvo kuti vashandi vacharasikira nemabasa. Asi isusu sevamiriri vevadzidzisi tiri kuti hazvigoni kuti hurumende munyika ino itange kubata-bata nezvedzidzo because zvedzidzo zvacho ndiwo musimboti yenyika pakusimudzira vashandi venyika ino. Izvozvo tiri kutaura nezvekuti tine vashandi vakawanda vakadzidza nemhaka yekuti zvedzidzo zvacho zvaramba zvakasimba. Kuti vambodzikisa nhamba yevashandi vari kudzidzisa kuzvikoro zvedu vanenge vakanganisa. Asi tiri kuzvionawo kuti kune mamwe maministri anofanira kutariswa kuti ivo basa ravo chaiyo chaiyo harisi basa rinoita zvidhiplikati here. Ipapo tingawirirana naminista kuti ngaatarisei nezvizvi vakadzama. But then iye futi kudzinga vanhu vaso mabasa acho achavadzinga echivaendesa kupi ndiro tambudziko ari kutipa senyika ino.
Tinoona kuti maimbochemawo nenyaya yekunzi imo muvashandi vehurumende umu mune vamwe vanganzi maghost workers. Hurumende yekambenge yavimbisa kuti ichatora matanho ekutarisa nezvazvo. Haisi nyaya here yamungatarisira kuti yaifanira kutanga yaitwa nehurumende isati yadimura mabasa vanhu?
Iye zvemagogozoa zvazvipani kutarisa zvazvo zviri pachena kuti kana mange vachizviita izvozvo ngavavabvisei vanhu vacho bcause vakaisa nani vakaisa nehurumende yachika bcause vanhu avagoni kuzvipinzai mukati navo magosi acho agoni kuzvipinza ipapo apo hatitauri nezvazvo that is an urgent issue yekuti ngavadzivire vanhu vacho ivavo kana vari magoma ngavadzivire magosi kuzvaisi vanhu va kuba mari ikoko.
Ava vanga vari mukuru weZimuta vaSifiso Ndlovu vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinonzi zviri kuoneswa chitsvuku nemapurisa pamwe nemauto enyika iyi. Avo vanovamisa chero pose pose vachibvunza magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vanoti vamwe vari kubatanidzwa mumambure aya ndevaya vanenge vaine zvitupa zvehopoteri asi mapurisa anonzi anoti haazive nezvezvitupa izvi. Tabata muzvare Zimbudzana kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Izvozvo zvinhu zvinogara zvichiitika chaizvo hazviitike muJoburg bedzi, zvinoitika muno muSouth Africa mese. Unogona kusangana nevamwe vanenge vane zvimabhidhi zvakanyorwa Community Policing Forum. Vanogona kumisa vanhu ivava vachibvunza mapepa ndevekufamba kwedzimotokari vetraffic. Vanogona kumisa zve vanhu vachibvunza mapepa kwozoita ivo mapurisa chaivo SAPA anomisa vanhu vachibvunza mapepa. But kubvira pakuitika maxenophobic attack aya hurumende yemuno yakabva yatitira kuti ani ibetsere mauto. Saka iye zvinezvi vanhu vanogona kumiswa zvine mauto achibvunza vanhu kuti mapepa enyu akamira sei. Saka zvinhu zviri kuitika nyika yese hazvisi kuitika kuJoburg bedzi.
Asi tinonzwawo kuti kana dai vamwe vaine mapepa anovabvumidza kugara muSouth Africa kana kuti vachiratidza kuti vachakamirira mapemiti avo vari kungooneswawo ndondo vachitambiswa chamutavanhava nemapurisa nemauto iwayo.
Ndizvozvo chaizvo izvozvo iroro idambudziko ratakatotaura riripo riri pachena. rekuti vanhu vamwe vanenge vakamirira oratidza resiti yake asi izvo zvazvisi kunzwisiswa nemupurisa. Panozonzi vehome affairs vauye pamwe mapurisa atotakura vanhu vaya vaendesa kuriseni, saka vamwe vari kupedzisira vatodhipotwa vaine mapepes akafa. Rimwe dambudziko ratinokona nderekuti pane vamwe vanenge vane marefugee status aya. Refugee status yemuno inoya ine ID asi haina kufana nemama ID iyo itsvuku. Mapurisa anotaurati ID hatiizivi. Saka munhu iye anosungwa aine ID nomutendera kugara muno opedzisira adhipotwa. Zvinova zvinomupinza futi pahondo nekuti kwaanenge abva achitiza kake ukazomupisa refugee status ndokwamuri kumudzosera zveikoko kuti anoona ndondo yaakanga atiza. Saka izvozvo zvinhu zvinoitika zvekuti tiri kutaurira nevehome affairs nemamwe maorganization atinoshanda nawo kuti tingaite sei kuti nyaya dzakadai zvigadziriswe kuti vanhu vagare zvakanaka. Hatisi kuti vanhu vanofanira kugara vasina mapepa, asi tiri kuti iyo home affairs ngaiedze kunatsurudza kuti vanhu vavaive nekuve nenyore kuwana mapepa iyaya. Kana kuti kana ichinge yarambidza ngavakurumidze kusvika padecision, vanhu vasagare makore nemakore asingazivi kuti ndichapiwa here refugee status kana kuti handipiwi, asingazivi ndichaona here work permit kana kuti handiwani. Nekuti zvinhu zvese izvozvo zviri kutora makore, hazvisi kutora ma6 weeks anotaurwa nehome affairs kuti tinofanira kunge tapedza kudecida in 6 weeks.
Ava vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum, Muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muSouth Africa neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naMuzvare Siza muKwedini, avo vanoita mabasa ekugadzira zvinhu zvakaita semafirimu zvichitarisa upenyu hwevechidiki zvikuru munyaya dzekurima. Asi pari zvino vari muno muAmerica pasi pechirongwa chinozikanwa nekuti Young African Leadership Initiative, vamwe vachichiti Mandela Fellowship, icho chakaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Tinokutambirai nemufaro Muzvare muKwedini.
Maita henyu nekutikoka pachirongwa chenyu chino.
Aiwa, tinofara zvikuru nekuti makwanisa kuva muri pachirongwa chedu. Imi muri muno muAmerica pari zvino, mungatiudza kuti muri kupi?
Pari zvino ndiri kuNew Orleans, ndiri kukwatinoti kuTulane University, New Orleans State of Louisiana.
Zvii chaizvo zvamuri kuita ikoko?
Kuno tiri kudzidza zvakawanda nenyaya dzeleadership. Ndakauya kuno kuMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, ndiri under civic leadership track. Kuro kuti tiri vatungamiri vechidiki vanoona nezvekubudiriro yenyika yedu, tisinganyanyokurudzire zvekuti tinowana mari mukati.
Mungati pane zvakawanda here zvamadzidza kubvira zvamauya kuno kumuchienzanisa neruzivo rwamanga muinaro muri kuZimbabwe?
Ndadzidza zvakawanda chaizvo. Unoziva kana uri kumba unenge usina exposure yakanyanya chaizvo, unenge uchingofunga kuti pamwe zvatiri kuita ndizvozvo. But mukuya kunoku takava nemukana nekusangana nemamwe mayoung African leaders, tikadzidza zvakawanda, tikaona, tikatarisa kuti maproblems atanga tichitarisana nawo muZimbabwe maproblems ari kungosanganwa nevamwe vedu vari munyika dzaka. Saka tikakwanisawo kugara pasi tese tichiuyawo nemasolutions anoita kuti tobatsirana sei vecontinent imwe chete. Saka takadzidza zvakawanda, kudzidza kushanda pamwe chete, kudzidza kuti even nyange tiri vanhu vanobva mumaspheres akasiyana, we can all make an impact on mabasa edu akasiyana siyana. Takadzidza kuti even nyaya dzakaita sepublic health iwonongochiwanda yekuti ini ndinoita zveagriculture chete kana ndinoita zveinformation technology chete. Saka handikwani kune zvinhu zvakadaro, but takaona kuti tese tinokwana ende tese tiri kuunza maelements akasiyana siyana on the table. kuti tikwanise kushanda tese.
Tichitarisa mabasa amunoita emafirimu aya, munganyatsojekesa kuti munenge muchiita sei chaizvo?
Okay, ini mafirimu andinoita ari development based. Ndinowanzoshanda mumadocumentaries anokurudzira vechidiki kuti titaure nezve masocial pertinent issues. Kana tichiti masocial pertinent issues, kureva kuti nyaya dzakasiyana siyana dzinogona kunge dzichiita kuti dzinogona kuaffecta positively or negatively mukufamba kwedu sevanhu. But inyaya dzine basa dzatinofanirwa kuti titaure nadzo. Saka inini ndinoshandisa mafilms kuti titaure about them in a constructive manner. Inoita kuti tisarwe, inoita kuti tisatukane, asi inoita kuti titange kufunganya nezvazvo zvakanaka kuti tiona kuti touya sei nemasolutions on the table. Saka mostly ndanga tichishanda mafilms anoenkaridza vechidiki kuti vaconsiderewo nyaya dzeagriculture as a viable source of tikuziva kuti muZimbabwe tine marates, high rates of unemployment, asi arino maopportunities akawanda ari kunyuka muagriculture. And kana tichiti agriculture hatingoriri kuti sumudza badza unorima munda chete kwete, tikureva zvakawandisa maopportunities atinogona kumutsa pachedu tega, masolutions atinogona kumutsa pachedu tega ari agri-based.
Saka mafilmu enyaya vanenge vachida kuaona vanenge vachienda kupi?
Pari zvino aripo pamasocial media akaita sana YouTube, akaita sana Facebook. Kune vamwe vanenge vachida kumaona vanogona kutikontakta directly or vanogona kukontakta shamwari dzangu dziri kuZimbabwe Farmers Union. Vakangoti tirikudawo mavideos amakamboita emayouth. Vanomawana.
Muzvare mukwedini, muri kuya kuzoti munge muchisangana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, mukawana mukana wekuti munge muchivabvunza munoda kuvabvunza kuti kudii?
Inini vaObama chandinongoda kungoti ndingotaura navo ndinoti dai vangondipowo mukana inini wekuti nditaure his life biography through film. Kana asiri inini, Ken, ndinokumbirawo kuti kungovawo an African who will tell his story, because tinondishungurudza ndechekuti hatisiriso maAfricans ari kutaura nyaya dzedu zvakanaka, ende tinoda kumbodzitaurawo from our African perspective.
Aiwa, tinokutendai muzvare mukwedini nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Tava nenguva yakanaka, tinotenda nekutikoka maita basa.
Tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kuna muzvare Caesar mukwedini, avo vanoita zvekugadzira mafirimu vari muno muAmerica pari zvino kuNew Orleans, pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship chakaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kukurudzira mabasa evechidiki muAfrica. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiye maoko ajonga kande mbiri.
Aiva, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ah, koreri no zarato pera no tenda marinda rama. Ika joka hamashindi taka enda makata taku kunda makapa. Shakaoma, pasina ishe chicha taikona, pakufema jingu chatinoronga, taikonya, ashina monya, kungobona, kana rapsona, ifunoriwona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rekushoropodza kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vanotengesera mumigwagwa. Rimwe sangano revashandi vehurumende rinoti hurumende inofanirwa kutanga yaburitsa pachena kwaichaisa vanhu vainenge yaburitsa mabasa muurongwa hwayo hwekuda kudimura mari dziri kudyiwa nemihoro yevashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana.
kune ava vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorera zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aMavelasi Muhlanganya uye achikupai nhau muririmi rwechirungu.